Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera akanaka vateereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu chivabvu 24/2019 makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Munhu wakanga aine chido chevanhu vanyika yake, vanhu vedunhu redu nevanhu veAfrica vese zvavo. Nhoroondo yavadhavengwa yekurwira rusununguko inozivikanwa nevakawanda nekushandira nyika mumasure nekusununguka kwayo.
Mutumbi wevanga vari mutungamiri webato rinopikisa rezapu vadhumiso dhavengwa uri kutarisirwa munyika nemugovera kana nesvondo. Chirongwa cheZimu Expo chinotanga muguta reChicago mudunhu reIllinois kuno kuAmerica. Congress yeMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa yatanga zvine mutsindo mugweru. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutumbi wevanga vari mutungamiri webato rinopikisa rezapu vadhumiso dhavengwa uri kutarisirwa munyika nemugovera kana nesvondo kubva kuNairobi kuKenya uko vakashayikira vachibva kuIndia uko vanga vaenda kunorapwa chirwere chechiropa. Munin'ina wavadhavengwa Vanjavuliso dhavengwa vaudza Studio 7 kuti Mutumbi uri kutarisirwa kusvika muSouth Africa nhasi usati waendeswa kuBulawayo mangwana. Nhengo yeboard Redhumiso dhavengwa Foundation vaRoma Nyati vaudza Studio 7 kuti mhuri yavadhavengwa nezuro yakasimuka munyika yakananga kuNairobi kuKenya kunotora mutumbi wavo. Vanhu vakaungana kumba kwavo panumber 50 Ashton Road, Four Winds muBulawayo. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kugara pasi nePolitbureau yebato ravo reZANU PF kuti vazivise nyika kuti vadhavengwa voitwa gamba renyika here kana kuti kwete. Dzimwe nhengo dzebato reZANU PF kuBulawayo dzakashanda navadhavengwa vaChinga Dube naamai Angelina Masuku vaisa chikumbiro kuPolitbureau kuti vadhavengwa vaitwe gamba renyika. Asi mutauriri weZANU PF vaSimon Kayamoyo vaudza Studio 7 kuti vaMnangagwa vasimuka munyika nhasi vakananga kuSouth Africa kunogadzwa kwemutungamiri wenyika iyi vaCyril Ramaphosa mangwana uye nyaya yavadhavengwa inozotarisirwa kuzeiwa vadzoka. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naBlessing Zulu navaMoyo.
Well, I wouldn't know at the moment. This thing only happened yesterday, as you know, and his body is still in Nairobi. I believe you are also aware that the president himself has left today for South Africa for the inauguration of President Cyril Ramaphosa tomorrow. So we do expect that when he comes back and when the body also has arrived in the country, we shall be able to see some movement in terms of the processes. So we cannot say much, as I say, at the moment, because really it's only some hours when this thing happened. That is
Mutumbi wavo wanga uchiri kuNairobi uye mutungamiriri wenyika vasimuka nhasi vakananga kuSouth Africa. Kana mutumbi wasvika munyika, mutungamiriri wenyika adzoka, ndipo patichaona kuti toita sei panyaya yekuzeya zveugamba hwavo.
I've also myself sent a message this afternoon on behalf of the party, a message of condolence to the family as well.
Mutauriri weZANU PF vaSimon Kayamoyo vachitaura vari parunhare vari muHarare. Asi mukuru wemabasa muzapu kuchamembe kwenyika vaEdward Nare vaudza Blessing kuti mhuri ndiyo ichataura kuti vadhavengwa vanoradzikwa kupi.
Ezvino tripa service kumba kwake ku Four Winds.
Saka vaenda kunotora mutumbi wavo ndeanani?
Vemhuri ndivo vakanangana nazvo izvozvo, ndivo vari kuita zvese.
Pane urongo here wambotaurwa kuti vacharadzikwa kupi?
Vemhuri vagara vachiti ivo vane nharaunda yavo kundava zvinduna apa kwakachengeta vana baba vavo nemateteguru avo, ndiko kwavari kutarisira kuti ndiko kwacharadzikwa ikoko. Possibly kunongotarisira kuti nesaturday iyaya iri kutevera musi wa1, asi hasati zvapedzisirwa hazvo, vachiri kugadziriswa.
Ko, pane nyaya yekuti vaitwe gamba renyika iri kufamba sei? Imi muri kuibatawo sei sebato rezapo?
Isusu sebato rezapo tinongoti the Black Russian, hapana munhu angati ndakupai ugamba, asi yagara ari ugamba zvinozivikanwa. Hurumende iri kuziva nenyika yose, vari kuziva mabasa akaitwa naNdavengo. Hapana kuti kuve kunove munhu anongoita ikoko kuzokumbira. Handiti kana kuchinzori gamba, kana uchitaura nechiti munhu igamba, gamba ni unenge wakazviitira iwewe wega. Hapana munhu angamuka achiti iwewe uri gamba, asi mabasa ako ndiwo anoti uri gamba kana hausiri gamba.
Mukuru wemabasa mubato rezapu kuchamembe kwenyika ava Edward Nare vachitaura vari parunare kumba kwavadhavengwa kubulawayo naBlessing Zulu Studio 7. Mutungamiri webato rinopikisa remavambo kusile Don, Dr. Simba Makoni, avakashanda navadhavengwa muhurumende uye mukuipikisa vaudzawo Blessing Zulu Studio 7 kuti nyika yarasikirwa negamba.
Chekutanga, chokwadi tiri kurwadziwa chaizvo nekushaya kwavadhavengwa. Takanga tine tarisiro tese yekuti vachakwanisa kupora vagodzoka kubasa guru rataa tichiita tese, asi izvo hazvisi mumaoko edu, tinozvitambira. Asi kurwadziwa kwakakomba chaizvo. Kuti wanga ari munhu akaita sei, tingangoti munhu wakanga aine chido chevanhu vanyika yake, vanhu vedunhu redu nevanhu veAfrica vese zvavo. Nhoroondo yavadhavengwa yekurwira rusununguko inozivikanwa nevakawanda nekushandira nyika mumasure nekusununguka kwayo. Chikuru chandichada kutaura pakuvaziva kwandakaita ndechekuti munhu anga asingachengeti dhaka neumwe. Tikatora muenzaniso wokushungurudzwa kwavakaitwa makore egukura hundi, asi pazvakapera havana kumboratidza kuti vane shungu yekuda kudzosera vakavashungurudza ivavo, nyange kuita upandu hwekuti handishandi navo. Vakangotambira sokunonzi hapana chakaitika kwavari. Vanga vane mwoyo wakakura chaizvo wekuregerera.
Pangatombode here kugarwa dare apa kuti vanhu vati vadhabhengwa igamba kana kuti havasi?
Akadomwa, nyange akasadomwa nevaya vanoti ndisi tinodzika magamba. Hazvitori ugamba hwake, ugamba hwake hwagara hutoripo kare.
Vanga vari mutungamiri webato rinopikisa remavambo kusile Don, Dr. Simba Makoni vachitaura vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Chirongwa cheZimu Expo chatanga nhasi muguta reChicago mudunhu reIllinois kuno kuAmerica. Kuti tinzwe mafambiro ari kuita zvinhu, tabata mumwe wevari kuronga Zimu Expo yegore rino, vatwendirai Taylor kuti tinzwe zvizhinji. Tinogamuchirai muchirongwa chedu, vaTaylor.
Maita henyu, tinotenda nekutigamuchira.
Aiwa, tinofara zvikuru. Zvinhu zvakamira sei? Zviri kufamba sei kuZimu Expo?
Yatanga nhasi kumuguta reChicago. Takadana veZimbabwe Embassy vanenge vachipa vanhu vose vakarasa mapasipots, vane mapasipots avo akapera, vada kuita mabirth certificates evana, vanenge vachiuya vachizogadzirirwa panhandare yedu yatiri kuitira paDouble Tree Hotel muChicago. Ndo zvatiri kuita zuva rese ranhasi. Madekwani tinenge tine dina networking yevanhu vose vanenge vari munharaunda yeChicago. vashanyi wose vari kuuya vane mabhizinesi maZimbabwe nane mabhizinesi avo muno muAmerica vanenge vachinetiweka manheru vachitaurirana vachitaurirana kuti vari kukunda sei kubata kwavari kuita mabhizinesi avo.
Kune vanhu vangani kana makambani mangani vane zviratidzwa zvichange zvichionekwa paZimexpo apa?
Zvino tine zvinopfuura gumi vakarejista kuti vanga vachiuya vachizviratidza vachiita zviratidzwa zvavo emakambani ari muno emaZimbabwe nari local muno muUSA.
Zvinobatsira zvakadii zvikune vana veZimbabwe vari muno pamwewo nekubatsira nyika?
Zvinokurudzira vana veZimbabwe kuti vanokwanisa kuuya kunoku vachisikobata vachibudirira. Saka vose vanenge vachiona kuti vamwe vedu vari kubudirira mune zvakati vanopiwa shungu kuti vaitewo saizvozvo. Uye chikuru chatinenge chikurudzira ndechekuti kana vaita mabhizinesi avo kunoku vokwanisa kuona kuti vangazenge seni zviri kuitika kumusha, vabatewo mabhizinesi avo kana ari aine zvine zvinhu zvakati zviri pamberi zvinogona kuitikawo futi kuZimbabwe.
Zvizvitsva zvamungataura vatela zviri kutaridzwa kana zviri kuitwa kuZimexpo gore rino?
Gore rino taka besides kumabhizinesi iwayo takadana muimbi ari kubva kuZimbabwe. Chimwe chatinoita ndechekupromota vaimbi vari kubudirira kubva kuZimbabwe. Saka tiri kunza ja signal anenge achiimba uyezve tinenge tichigadza mukunda weMizimbabwe USA 2019 bazuva ramangwana.
Kuuyawo musi wesvondo tinonzwa kuti mune urongwa hwemutambo hwenhabvu, zvakamira sei? Zvikwata zvipi zviri kukwikwidza?
Muno muAmerica tine mastates anokwana zviuru zvishanu. Saka tinokurudzira kuti state yega inge ichiunza timu yebhora.
Mati zviuru kana kuti makumi, haasi makumi mashanu?
Makumi mashanu.
Ndizvozvo.
Asi gore rino mastates mashanu chete akarejista kuuya kuzotamba mutambo wenhabvu. Saka vanenge vachikwikwidzana kuti vazopiwa mukombe weZimexpo 2019 soccer champion.
Ndizvozvo. Zvamungapedzisira muchiudza vari kutarisira kuuya kunge varipo paZimexpo?
Tiri kuti ngavauye vaonane nehama neshamwari tisheye pfungwa nekutaura kuti tichitaurana kuti tobudirira sei muno muAmerica uye tokurudzirana kuti ngatiwo tichiinvesta kumusha kuti zvinhu zviendereke kumusha.
Aiwa, tinotenda zvikuru vatela, tinoimba kuti mutambo uchabudirira.
Maita henyu.
Tinotenda. Ava vanga vari vatonderai tela vachitaura vari kuChicago uko kuri kuitirwa mutambo weZimexpo gore rino. Rimwe sangano rinomirira vagari vemuHarare reHarare Residence Trust rinoti vagari vari kushushikana zvikuru nekusateverwa kwenguva dzakaziviswa nekambani yemagetsi yeZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company sezvo magetsi ari kudzimwa kwenguva ndefu nguva zhinji. Mukuru wesangano iri vaPrecious Shumba vanoti izvi zvave kuita kuti vagari vatadze kuronga zvinhu zvavo zvakanaka sezvo magetsi aya ari kungoenda kana kudzoka chero nguva kwete dzakatarwa. Ngatinzwe hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Vanhu vari kuchema chema nenyaya yekuti pawaitarisira kuti magetsi angangoende maawa mashoma, vari kuona kuti mukati mezuva rimwe nerimwe magetsi awe kuenda maawa angangosvike gumi. Wadhariri vari kuti magetsi aya haasiri kutevzerwa shejo yakabuditswa neZESA. Vanhu vangotaura kuti aenda.
Mati maita here matano yekuti musvitse nyunyuto iyi kune vekambani yemwa?
Isu tagara tinosangana neweZESA. Saka tiri kutarisira zvakare kusangana nawo muna July. Utungamiri hwedu hweResidence Council wakatura mazwi kune watungamiri hweZESA wachiwazivisa kuti vanofanirwa kunge vachiita nguva yekuti vatarisise shejo yavakambobuditsa kuti wayedze kuti nzvimbo dzipiwe magetsi zvakaenzana.
Ndedzipi dzimwe nzira dziri kushandiswa nevagari kana magetsi kusina kudai?
Munzvimbo zhinji vanhu vari kuedza kuda kushandisa gasi. Asi gasi racho tinoona kuti price yegasi inenge yati kwidzwei. Vamwe vari kushandisawo zvinhu zvakaita sembaura koya.
Vanga vari mukuru wesangano reHarare Residents Trust vaPrecious Shumba vari parunhare muHarare neStudio 7. Asi mutauriri wekambani yeZimbabwe Electricity Supply Authority vaFlood Gwasira vanoti nguva dzekudzimwa kwemagetsi dzavakazivisa kune veruzhinji hadzirevi kuti hadzichashandurwi sezvo dziri dzekungoti vanhu vashande nadzo. Ngatinzwei vachitsanangura.
Load shedding inoita kuti vanhu vagona kubatsirika, asi haisi casting stone. Chinhu chekuti the guide yekuti musi wezvo yekuti kana sanhasi magetsi anovaranga asingawani. Asi mishini yeduwo ikagona kuimpota kana magetsi anobva kunze, oro mishini yedu ikagona kuburutsa magetsi akati wandei. Zvinoreva izvo zvekuti hatirambi takangoti vanga vachidzimwa, vanoramba vakadzimwa. Ende uyezvo tikaita dambudziko nemishina magetsi yekuti kana pane vafa kana kuti maimpots anga achishaikwa, hatigoni kuramba tichitedzera zvatakaburisa nekuti magetsi anenge ari mashoma. Saka load shedding inenge iri guide yekuti vanhu vagone kunge vachironga kubudirira.
Imiwo muri kukwanisa here kuzivisawo vagari kuitira kuti vasangoramba vaine tarisiro yekungoti nguva dzakaziviswa nezesa ndodzichange dzichiuya magetsi?
Takabudisa iro bhara reload shedding takataura pamusoro pavo tichitaura kuti ichi ndechekushandisa kuti vagari vagone kupurana. Asi zvichireva kuti chinonge chinoinfluenswa here kuwanika nekushomeka kwemagetsi.
Pane tarisiro here yekuti zvinhu zvingagadzikana munguva pfupi inotevera?
Dambudziko ratinaro nderekuti mvura yakashomeka pachitoshi chedu chemagetsi chekaribha. Asi zvisinei, tose kambani magetsi hatina kumirira kuti mvura ichanaya. Tine urongwa hwakawanda hwatiri kugadzira tichiitira kuti zvinge zvichibuda. Handigoni zvangu kutaura nezvazvo pave iri zvino, but tichitarisira sondo rinoteera vagari vachatarisisa kuona kuti magetsi kuwanika kwavo kunenge kwatani. Pane urongwa hwarongwa nezesa, urongwa hwarongwa pamwe chete nehurumende neRBZ kuti tinge tichibatsirikana muZimbabwe nenyaya yemagetsi iyoyi.
Vanga vari mutauriri wekambani yemoto yezesa vaFlood Gwasira vari parunare muHarare neStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Muchitiko chinotadzisa kusimukira kwekodzero dzengochani muAfrica, dare repamusoro-soro muKenya nasira pamutongo unoti mutemo wakaiswa munguva yeutongo hwevachena unorambidza kuroorana kwevanhurume kana vanhukadzi unofanirwa kuramba uripo. Mutungamiri wehurumende yeBritain amai Theresa May vanoti vachasiya chigaro chavo mukati mesvondo mbiri zvichitevera kukundikana rutatu kugutsa nhengo dzeparamende kuti dzitsigire urongwa hwavo hweBrexit. Mata emiriri weparamende wechegutu West vaDexter Nduna vebato reZANU-PF akanonoka kuendesa magwaro avo kudare reSupreme Court munyaya yavagift konjana veMDC avari kupikisa zvakabuda musarudzo dzechegutu West gore rapfuura, izvo zvaita kuti dare iri rimbomira kunzwa nyaya iyi. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Gweta ravanduna advocate Tawanda Zhwarara vaudza vatongi vedare iri Justice Elizabeth Gwaunza, Justice Rita Makarau na Justice Antonia Guvava kuti vainge vanonoka kupindura kunyaya yainge yakwidzwa navakonjana uye vakumbira kuti dare ritambire chichemo chavo. Advocate Shwarara vakaendesa magwaro avo kudare nemusi wechitatu. Magweta vakonjana audza vatongi kuti anoda mazuva 10 ekuti apindure zvakataurwa nemagweta avanduna. Dare ratambira chikumbiro chemagweta avanduna neavakonjana uye vatiwo mabharani wedare iri anofanira kutara zuva rekuti nyaya iyi idzoke kudare nekukasika. Vakonjana vakakunda vanduna musarudzo yemiriri wechegutu West muparamende, asi vekomishen nona nezvesarudzo Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC vakakanganisa kutaura zvakabuda musarudzo vachiti vanduna ndivo vakakunda. Vakonjana vakakwidza nyaya kudare resarudzo gore rapera, dare iri rikarasa nyaya yavo richiti magweta avakonjana ainge atadza kutevedza zvinodiwa kana munhu achikwidza nyaya yesarudzo kudare. Rimwe remagweta avakonjana vaMoses Ngomo vati mutongo uyu hauna kuvafadza, ndosaka vakakwidza nyaya iyi kuSupreme Court.
Tina kufara nekutonga kwehigh court ikoko tikabva tauya kuSupreme Court on appeal kuti aiwaka vakonjana vane kodzero yokuti nyaya yavo inzwike zvakazara. Dare ritonge kuti zvechokwadi ndivo vakawina sarudzo here dzekuchegutu West kana kuti vaDexter Nduna ndo vakawina sarudzo. So ndo nyaya iri kuSupreme Court kuti kudismisswa kwakaitwa petition yavakonjana nehigh court zviri pamutemo here.
Vangomo vaenderera mberi vachiti zvakakosha kuti dare rehigh court rinzwe nyaya yekuchegutu West nekuti pane humbowo hweZEC hunoburitsa pachena kuti vakonjana ndivo vakakunda musarudzo.
Isusu chikumbiro chedu ndechekuti high court ngainzwe nyaya itonge on substance kwete ma formalities kana kuti kwete ma technicalities. Truda at the end of the day vakonjana nevavoti vekuchegutu West vane kodzero yemutongo wakazara wekuti akahwina sarudzo dzekuchegutu West ndiani.
Vaudza Studio 7 kuti vanzwa kuti magweta avo achabhadhara vakonjana nemagweta avo sezvo magweta avo ari wakanonoka kuendesa magwaro kudare.
Titapiwa nguva yekuti zvimboko nenzvegwa zvimapepa zvimwe zvekuti iuye kudare, asi ndahwa kuti mbadhako wekusvika panguva inei uchange uchizobhadhakwa nemagweta edu nenyauti ndoo angati nonokei pakuita zvinhu zvavo zvavanga vari kuita, asi ndinohwa kuti tichauya futi kudare rino iri.
Vanduna vakawana mavhoti 10,828, vakonjana vakawana mavhoti 10,932, asi veZEC vakachinjanisa izvi. Izvi zvakazoita kuti vanduna vanzi ndivo vakakunda musarudzo. Kunyange hazvo veZEC vakabvuma kuti vainge vakanganisa, mutemo wesarudzo unoti dare electoral court ndiro nofanira kugadzirisa izvi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Kanzuri yeguta reHarare yayambira vagari vemuHarare kuti kuchange kusina mvura kubva manhera anhasi kusvika nemusi wesvondo, ukuwo vagari vachiti mazuva aya akawandisa zvinogona kuzokonzeresa zvirwere zvemudumbu. Rutendo Mawere anotipa nyaya iyi.
Mutauriri wekanzuru yeHarare vaMichael Chideme vaudza Studio 7 kuti kanzuru iri kuzovhara mvura kuti ivandudze mapombe avo emvura kuMorton Jeffrey nekuWarren Control.
Guta reHarare rinozivisa vagari vose nana muzvina bhizimusi vari muguta kuti mvura ichange ichivharwa nhasi kumanheru kuma6 kuMorton Jeffrey nekuWarren Control. Izvi zviri kuitirwa kuti mishina yemvura inge ichivandudzwa. Mishina iyi inogara ichiitwa inoti pachirungu servicing kuti inge ichishanda basa rayo mune zvakanaka. Tiri kukumbirisawo vagari vose kuti mvura yavanenge vainayo vaishandise zvine mwero kuitira kuti vazenge vachikwanisa kusvika musi wesvondo apo patichatanga kuzenge tichiendesa mvura kuvagari pekare.
Kanzuru yati mvura inenge isiko kunzvimbo dzese dzemuguta pamwe nedzimwe nzvimbo dzakatenderedza Harare, izvo vagari vari kugunununa nazvo. Mugari wekuBloomingdale vaStanford Nyatsanza vashora kanzuru nokuendesa mvura kwemazuva matatu akatevedzana vachiti zvinogona kukonzera zvirwere kunyanya kunzvimbo dzakaita sedzavo kusina zvibhorani.
Inini semugari wemuHarare ndinobatikana zvikuru neurongwa hwaitwa necity council yeHarare kuti inoda kuvhara Morton Jeffrey Water Treatment Plant kwemazuva akati wandei kubva musi wa24 kusvika musi wa26. mazuwa ekuti isusu sevagari vemuHarare akatiwandira kuti tinge tisina mvura. Saka mukaona kuti mvura kana isipo panoitika maproblems akawanda, especially kuma high density suburbs uko kunowanzoitika zvirwere zvakaitika sana na korela nezvimwe zvakadaro. Saka kushaikwa kwemvura kunobva kwaita kuti zvirwere izvozvozvo zvitapukire zvakanyanya. So zvinotishungurudza zvikuru.
Mumwe mugari wekumaubrain vatawanda Maposa vatsigirawo vachiti vaneta nekuvharwa kwemvura nguva nenguva. Vamaposa vati kanzuri inofanirwa kuona kuti yagadzirisa mapombe emvura kuitira kuti isagara ichishayisa vagari mvura.
Ndinofunga kuti veCity of Harare vanofunga kuita urongwa unogadzisa zvinhu zvemachokwadi, nekuti chinhu kana choramba chogadzirwa chinoratidza kuti pamwe chakafa. Saka ndofunga vanofunga kuita master plan nyowani inoita kuti kana vachiita maripezi chokwadi tione kuti kana ripei yapera pane mutsaugari, nekuti 3 days tisina mvura toshaya kuti tinogara sei. Saka zvinhu zvekutoti zvinototishungurudza chaizvo sevagari vemuHarare.
Vamwe vagari vataurwa navo vatikanzuru yeHarare aivape yambiro pane nguva vachiti pavanobva kumabasa mvura inenge yaenda vasina kuchereredza yekuzoshandisa pamazuva matatu aya. Guta reHarare rakatarisana nedambudziko remvura sezvo madhamu anoshandiswa achinzi ane mvura shoma. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Congress yeMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa yatanga zvine mutsindo mugweru vatsigiri vebato iri vachitsvukisa nhandare yeAscot yose nezvipfeko zvebato pamwe nezvevanhu vari kukwikwidzana paCongress iyi. Ngatinzwei nyaya inataura Ishava iyo yamunoverengerwa naBlessing Zulu weStudio 7.
Nhandare yeAscot yaswera yakatsvuka kuti piriviri nembatya dzanga dzakapfekwa nevatsigiri veMDC avo vatanga kuungana munhandare iyi nhasi mangwanani vachigadzirira kutanga kuita sarudzo dzekutsvaga utungamiri hutsva hwemapoka evechidiki nemadzimai uye utungamiri hwenational standing committee mangwana. Murongi wemisangano mubato iri vaAmos Chibaya, avo vari kukwidza mangwana pachigaro chavanacho pari zvino, vaudza Studio 7 kuti vanotarisira kuti zvose zvichafamba zvakanaka. Vakawanda vari kutarisa nemaziso matsvuku pasarudzo dzekutsvaga vateedzeri vatatu vemutungamiri webato, apo madzimai matatu anoti amai Linet Karenyi, amai Lilian Timvios pamwe naamai Tracy Mutinhiri vachakweshana pachinzvimbo chakachengeterwa madzimai chete. Amai Karenyi Kore, avo vange vari sachigaro vemadzimai akasarudzwa paCongress yakaitwa muHarare muna 2014, vaudza Studio 7 kuti vanotarisira kukunda. Zvimwe zvigaro zvevateedzeri vemutungamiri webato iri zviri kukwidzwa navaWashman Ncube, avo vanonzi vakabvisa mombe gumi dzekuti vanhu vadye paCongress, vatendai biti avo vanonziwo vatengera vanhu upfu hwekubikisa sadza paCongress iyi, navaMorgan Komichi navaElias Mudzuri. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti MDC inofanira kuona kuti yaenzanisa. Marudzi ose pautungamiri wemupresidium kuitira kuti bato iri ritambirwe zvine mutsindo kumativi ose enyika. Chimwe chigaro chiri kukwidzwa zvakasimba ndechemunyori mukuru webato, apo vaCharlton Wende vari kukwidzana navaDouglas Monzora, avo vakasarudzwa semunyori mukuru paCongress ya2014 iyo yakaona vaChamisa avo vainge vari murongi wemisangano vachikundwa zvine mutsindo navaMonzora. VaChamisa vakazodomwa pamwe navaElias Mudzuri sevateedzeri vamushakabvu Morgan Tsvangirai, avo vaive mutungamiri webato iri. VaTsvangirai vakashaya gore rapera muna kukadzi. Kunyange hazvo Congress iyi iri kuenderera mberi pasi peutungamiri hwavaChamisa, dare repamusoro rakapa mutongo wekuti kudomwa kwavaChamisa navaMudzuri kwakaitwa zvisiri pamutemo. Asi MDC yakapikisa mutongo uyu kudare repamusoro-soro. Chigaro chemubati wehomwe chiri kukwidzwa pakati pavaDavid Coulthard navaTapiwa Mashakada, uye chasa chigaro chiri kuratidza kuti chichatorwa namuzvare Tabitha Khumalo. vachamisa avakatora chigaro chemutungamiri webato iri gore rapera nenzira iri kupikiswa nevamwe vari kupinda musarudzo yemutungamiri webato vasina anovakwikwidza zvichitevera kudomwa kwavakaitwa nematunhu ose ari.
Tinotenda Blessing. Musakanganwa chirongwa cheLive Talk apo tiri kutarisa nemabasa akaitwa navadhumiso Dhabengwa vachiri vapenyu. Ndini Jonga Kandemiri ndokusiyai muna Praxidus Jeremiah.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 24 kwenkwezi 2019 ngu Praxidus Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Umongameli president ukhulumile nje wathi lo hero elingakuzwayo. Kutsho njalo nokho akula mtonga ongakwazi ukuthi uDhabengwa yiqhawe esibili. Hayi khona lokugqogelelwa eli hero sibili ngemsebenzi yakhe ayenzayo.
Inkokeli yebandla lezanu PF kobulawayo ithi umoya uDr Dumiso Dhabengwa liqhawe lesizwe elingakuzwayo. Umbukiso wezamabhizimusi lokuzilibazisa wabadabuka eZimbabwe asebehlala eMelika oweZimexpo 2 eChicago lamhlanje.
Umculo zona ngaziqalisa ngomnyaka ka-2010 lapho engarekhoda khona ingoma yami yokuqala ebizwa ngokuthiwa Recognition. Then lomnye umfowethu onguproducer owakuthiwa nguVirus onguye owangiproducela ingoma yami yokuqala.
Uhlelo Woza Friday livikisi lomculi wengoma zomdumo ohip hop osiza usiza lobuhle Nkomo odume ngegama lokuthi Mrs K. Inkokeli yebandla lezanu PF kobulawayo ithi umoya uDr Dumiso Dhabengwa liqhawe lesizwe engalingathandabuzwayo, ngakho ke sebebhalele umongameli Emmerson Mnangagwa becela ukubana aphiwe leyo nhlonipho okusemthethweni. Ubathabile Masuku.
uDr Dumiso Dhabengwa ubhubhele eNairobi kwele Kenya izolo evela kwele India lapho akade eselatshwa khona. Abantu babuthene emzini wakhe e-Four Winds kobulawayo. Ekhuluma esesililweni e-Four Winds, umgcini zihlalo wezaphu umnumzana Isaac Mabuka uthi amalungiselelo omngcwabo akakaziwa, njalo isidumbu lokho sisekhinya lapho imuli elokhe isalungisa amaphepha.
Hayi, amalungiselelo omngcwabo asikakwazi sisikuhle ngoba siwanikele kufamily. Ifamily yokwazi ukuthi wona kuhamba njani.
Ilunga lezanu PF umnumzana Chinga Dube uthi umongameli Emmerson Mnangagwa uthe uDhabengwa liqhawe elingabuzwayo, ethi yena udabuke kakhulu ngoba bebezwana okumangalisayo loba nje bebekumabandla ezombusazwe ehlukeneyo.
Ngizwa ubuhlungu okumangalisayo ngoba uDhabengwa kade singabantu abaseduze kakhulu isikhathi eside. Umongameli upresident ukhulumile nje wathi lo hero elingabuzwayo. Kutsho njalo nokho akula mtonga ongakwazi ukuthi uDhabengwa yiqhawe esibili. Hayi khona lokugqogelelwa eli hero sibili ngemsebenzi yakhe ayenzayo.
Ilunga le-Central Committee kuzanu PF umnumzana Christopher Mdingwa Dube uthi uDhabengwa liqhawe elingaphumputhwayo.
Akulandaba ukuthi abantu vele enxa bakhile ngekhaya baba lo mahluko ekucabangeni lekukhulumeni kwabo kebangani bayaxabana, kodwa ngomsebenzi awenzayo ukuletha ilizwe leli kufanele ahlonitshwe ngokugcweleyo. I-national hero wabo akuphumputheki.
Amalungiselelo omngcwabo lokhe engakaziwa ngoba isidumbu lokhe singakafiki eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umne wabo kamoyo umnumzana Sijabuliso Dabengwa laye owaya empini yenkululeko uchaze umne wabo njengomuntu owayemanyanisa imuli njalo elenhliziyo enhle ngakho ke njengemuli balahlekelwe kakhulu.
Ubhuti mina njengoba ngifiswa iminyaka esitshiyana ngayo umuntu engimbone vele esengumuntu ose senze izinto zakhe esekhulile. Ngimbone konke uwangifundisa ngesikolo, uwangincedisa ngesikhathi sesibuyile ekhaya. Empini ukuthi azange sibonane ngokuthi asendane ezehlukeneyo. Nanganishiya ngola yena wayese eZambia mos. But ngilahlekelwe ngoba kukho konke identifywa la ma-problem ekhona. Nengimlanda ngimcele angcede.
Belivele lizalwe libangaki emulini yangeni?
Abafana bangu-4, amankazana angu-4.
Lizalelwe ngaphi wangkhona kweZimbabwe?
Mbona ngani abadala nangivede ngu-number 7. So abadala kulami angiye ngathi ukuthi bazalelwa ngaphi, but mina ngazalwe ngu-number 6.
Kwathi-ke ngokuphela kwempi waba ngumuntu wabantu bonke eZimbabwe, hatshi emulini yenu kuphela?
Njengomuntu owayevela elwela ilizwe, elwela abantu, langayeze buya ekhaya waqhubeka lokhu enjalo. Anti wangena embuthweni wasewenza mbijana wasesekele.
Lapho esiya empini walidonsa lonke lahamba kumbe kwabanye basala ekhaya?
Ngathi vele ngesikhathi esuka yena esiya out, thina abanye sasebancane sahlukuluzwa, sibuza imibuzo, sibancane siphathe esikolo. Saba le-stigma yokuba ngama-criminal nesingabantwana besikolo. Khona kana kwahle kwalikhula kuzengqondo yokutinaleyane ukuthi lawa abantu asebantu abalungileyo. Salandela-ke la.
Kodwa yena vele ekuphileni wayengumuntu olenhliziyo elikhulu, ngumuntu owayelenhliziyo enhle.
Umuntu owayelenhliziyo enhle, umuntu owayehlala nje vele esimayila.
Kodwa phela abantu babemesaba besithi ngu-Black Russian.
Hayi, lokhu ananti vele esisotsheni uvele nqawo ukukhuluma labantu abancenye ngoba isotsha vele kalincenye ngwa isotsha linika ikhomani kumele ithathe lingabuzi.
Kodwa-ke esebuyele emulini esephakathi kwabantu emphakathini wayengumuntu olenhliziyo yenhle.
Hayi, sikithi emulini bengumuntu osihlanganisayo besibuthela time and again bezizwa oyimbuthano nje kwemuli sihlangane nje sixoxe. Sazane sijabula lapho kulama-problem khona wayewalungisa.
Esegulileke lapho uye kwele India abakahulumende baliphathisile na?
Ngiyakhumbula kuthiwa khona bayaphathisa kodwa bazange baphathise.
Okwakhathesi isidumbu sesifikile na eZimbabwe sebalungiselelweni?
Singasuka eNairobi namuhla sisiya eSouth Africa.
Lo ke bekungumnumzana Sijabuliso Dabengwa, umne wabo ka-Dr. Dumiso Dabengwa, esikhulume laye ecingweni ekobulawayo esililweni emzini kamufi e-Four Winds. Siphinde saba lethuba njalo lokuxoxa lomnumzana Victor Matemadanda, umsekeli ngaphandinambo obona ngendaba zabalwa impi yempululeko, obeze khalela imuli yamufi emele uhulumende.
Victor Matemadanda, Minister of Defense and all Veterans.
Kobulawayo belivele lihamba ngani sibili?
Hayi, ngibuye lapha ngendaba yemfaka babo Dabengwa ukuthi ngakithi esishoneni kulonza ukubatha amaboko uzobamba izandla. So ngilande khonokho.
Umongameli uthumele umbiko.
I-message kamongameli was clear from yesterday ukuthi ubaba Dabengwa was a hero and njalo you remain a hero forever. That's the message.
Kuyini eselikulungisile njengohulumende?
Asingalungisi lutho loba nxa kulungiswa kumele first bahlangane le family bazothi family ibona njani labanye esebenza labo babona njani. So lokho akukayenzwa because i-message yakhona yabo yisolo awukahlalwa phansi, but the process is going on.
Isidumbu sona siza nini? Sisuka eNairobi.
Into ke izahamba yothathu msibaba. Soze ngibe ngamadates, but ama-arrangements are being made.
Logo ye umunumzana Victor Matemadanda msekele kampathi ntambo wendaba zezomvikela labalwa impi yenkululeko ebezekhalela imuli kaDabengwa emele uhulumende. Kuthi ke amalunga ebandla lezapho labasekele baleli bandla kwele South Africa baveze ukudana okukhulu kulandela imfa yomkhokheli walo uDr. Dumiso Dabengwa. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Iqhawe lamaqhawe selikhothembe sendelwa kodabengwa selulahlekelwe umthwakazi omhle ulahlekelwe ngumthunzi
izimbongi yeZimbabwe Obed Dube ehayimpilo kamuyi umnumzana Dumiso Dabengwa
usitshela isizungu Dumiso bekulani ukuthi uhlale lathi kancane nje sincela ulwazi kuwe uyibekile induku ebandla ulale uphumule mntane enhlabathi
lobanje bekuvele kusaziwa ukuthi akaphilanga. Iningi labasekeli bezaphu kwele South Africa bathi imva yakhe ibethusile njalo ibajiye belesithuli. Umgcini sihlalo wezaphu kwele South Africa umnumzana Bongani Halimana uthi balahlekelwe njengelizwe leZimbabwe kanye leAfrica jikelele.
Silahlekelwe njengeprovince, silahlekelwe njengeparty, silahlekelwe njengelizwe leZimbabwe, silahlekelwe njengamaAfrica. UComrade Dambengwa akusiyo umuntu omncane, ngumuntu owaziwa ngamazwe omhlaba. Umuntu obelimela iqiniso ziningi izinto esizifundileyo sikhokhelwa nguDabengwa njengopresident wethu.
Ulutsha lwezaphu lalo luthi kukhulu abakufunde uDabengwa ikakhulu ezombusazwe ezingelanzondo. Isizalwa seZimbabwe umnumzana Mlungisi Jabalala uthi kulusizi ukuthi inkululeko eyalwelwa nguDabengwa yaphendulwa usizi yilabo abangathembekanga.
Dumiso Dabengwa usuhambile wangempela ongazange wakuthola ukujabula kulelizwe alwelayo iminyaka neminyaka engaka. Into eduzama ukuyenza kuvuselela izapho kodwa zange kwenzeka ngokufisa kwakho. Sithi lalo uphumule eqhawe lakithi, imisebenzi yakho siyayazi thina. Uliqhawe lamaqhawe, uzohlala uliqhawe lamaqhawe. Phumula Ndlovu, phumula.
Amalungiselelo omngcwabo lokho engakacaci njengoba isidumbu lokhu sisendleleni ukusuka kwele Kenya lapho abhubhele khona.
Umholo oqotho leqiniso ubungayingwa ngeziwiji njengomntwana ubulimela iqiniso elingabuqedi ubunini ubumnene ubuzithulele ubulozwelo ubulobuntu.
Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguBenedict Nhlapo.
Ubuhlakaniphile uphatha bonke abantu ngokufanayo ubungasintando kayiphikisa ubuyindoda emadodeni lanxa kulabazithi bangamadoda lalo uphumule kodwa soze sikuthola ukuphumula sikhulisa isikhalo esitshiyele sona enhliziyweni zethu Dabengwa.
Lenga kohla ke uhlelo Studio 7 Live Talk ngo 8 kusiya no 9 ntambama kumagagasi awe 909 AM la we shortwave 12080 la ku 15775 kHz. Ku Live Talk lamhlanje sikhangela imbali yeqhawe elalwa impi yokukhulula eZimbabwe uDr. Dumiso Dabengwa obhubhele kwele Kenya evela kwelatshwa kwele India izolo. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani uhlelo. Umhlangano webandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa wokukhetha inkokheli entsha owe-Congress uqalile lamhlanje eGwero. UChamisa ukhangelelwe ukukhethwa ukuba aqhubeke engumholi waleli bandla ngoba engekho oncintisana laye. Kodwa abasekeli bakhe abathathu lezinye iziphathamandla bazakhethwa nguZulu we-MDC ngempela vike. Abancintisa esikhundleni sowesifazana oyedwa omele abe ngumunye wabasekeli bakaChamisa babalisa unkosikazi Lynette Karenyi Kore, unkosikazi Lillian Tim Vios kanye lonkosikazi Tracy Mutiniri. Abancintisa kwezinye izikhundla zabasekeli bakaChamisa njalo ezimbili ngumnumzana Walshman Ncube, umnumzana Tendai Biti, umnumzana Elias Muzuri kanye lomnumzana Tendai Biti njalo. kuza kethwa njalo unobhala jikelele webandla lenkokheli yogatsha lwabasakhulayo olwabesifazane kanye lwe-National Standing Committee. Untungamile Nkomo we-Studio 7 uxoxele esikhulumele sikaJamisa uDr. Nkululeko Sibanda, yena othi uhamba kahle umhlangano wabo.
Iy'nhlelo zethu zihambe ngendlela enhle kakhulu, abantu lokhu besaphitsheka beqeda ukubhalisa kulungiselelwa ukuvulwa komhlangano ngumongameli uNelson Chamisa ekuseni esenza njalo encredisana nezetheleli zakhe ezisuka emazweni athize ezimvakatsheleyo zizobona iCongress yethu. Nazongibona eziningi zangkhona sezifikile ngalesi sikhathi seziphitsheka ukuthi ziyefika eGweru. Kwabakhona bake bahluphehlupheka bathatha isikhathi bese-airport, kodwa ngibona ngathi bonke asebefikile kwezimbabwe benemisile ukungena sebebhizi besiya eGweru ukuthi bayehlangana noZulu we-MDC.
Uvulwa lomhlangano ngobaba uChamisa kusasa kuyini kahle kahle okuyabe kusenzakala?
Okuyabe kusenzakala ukuthi uPresident Chamisa uzabe ekhuthaza amalunga e-MDC ukuthi alungiselele ukwakha ibandla elisebenza ngendlela yokukhalipha langemicabango ephakemeyo. Uthi yena akasathandi ukuthi kusetyenzwe indlela leyalo yokuthi kuthwawula amandla ngumbani owazakalayo mbani njalo olezibali ezidlengi kumbe othandwa ngabantu nje kuphela ngumbani. Uthi yena ufuna ibandla elisebenza ngemiqondo lokwazisisa iy'nhlelo zabe zilokwenzakala. So ufuna abantu abacabangayo, yikho lokho ezabe kukhuthaza khona upresident uChamisa.
Beso kuvotwa kusasa khonapho selikhetha ubukhokheli obutsha kumbe lizabukhetha ngesonto?
Ubukhokheli bukhethwa-ke ngesonto. Kusasa kuzabe kwenziwa iy'nhlelo ezifana nama-session, ama-plenary, lapho kuzabe kucatshangwa khona ukuthi singenza njani ngezinto ezithize ezebandleni kulungiswe singakuthi ngama-policy le ajenda yebandla kuyiwa phambili.
Udaba lokonakala komnotho lokuphuma lamasu ekuthini ilizwe lingahlengwa njani, ludaba elizaluphatha yini kulomhlangano?
Yebo, ludaba luzaphathwa kusasa kusukela ngabo 12 ilanga lesemini lize lingani liyakhothama. Ngiye enye izindaba ezabe icubungulwa yi-MDC Congress.
Umnumzana Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-MDC, lapho-ke ubekhuluma ecingweni lontungameli Nkomo we-Studio 7. Lo ngumsakazo we-Studio 7, sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 13860 lagu 15460 kilohertz ku shortwave. Uphele zinguchikilo bhanga kungela qembeleni liseyo kulichayela emambuleni umdlalo obukhangelelwe ngabanengi abalandela umdlalo wenguqu esigabeni se-Southern Region Division 1 Soccer League. Intethele izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Phakathi kwamaqembu athele talent vision kanye leleyo kulawayo esithi yikho lapho kukhangelelwe ukuba kungaphuma khona iqembu elizathola ilungelo lokuyadlala kusigaba se-Premier Soccer League ngomnyaka ozayo lisuka kusigaba se-Southern Region Division 1. Amaqembu la adibane namhla emini enkundleni eluvevu emdlalweni weviki lesikhombisa njalo kuze kwalamula uNompembe kungela qembu eleni elithe ukulitshayela emambuleni. Limpumela ithi iqembu lebulawayo esithi lihlezi phezu kwengalane elilimi kilometro elishumi lanhlanu okulinani eliphethwe liqembu lesiwu lona elizavakatshela elemotomoto ngomgqibelo. Weqembu lebulawa wesithi utry Ncube utshele intatheli zindaba ukuba umdlalo wanamhlanje ubungekho lula.
Ade kuhlangene amadoda sizamile amandla wonke ukuthi siwine umdlalo, kodwa abantu abesidlala bo ayilaba ade bekhona egameni.
Ngakwelinye icele umqeqeshi weqembu le-Talent Vision uMkhuphali Masula yoveze ukudana ngokuhluleka kweqembu lakhe ukuthola imiklomelo yonke yomithathu.
Besikhayelela ukuthola imiklomelo yonke yomithathu, kodwa sithole wona lowo wodwa, sibuhlungu enhliziyweni zethu.
Iqembu leTalent Vision lona lemiklomelo lichumilane ngemva kwemidlalo yesithupha. Kweminye imidlalo ezadlala kuvile esikhombisa kusigaba seZifa Southern Region Division 1 Soccer League kusasa ngomgqibelo, iqembu leBinga Pirates lizemukela leBoso 90 ngaseBinga. Iqembu leMossi Rovers lizadlala lele Indlovu yanyathela ngaseChino Timba. Iqembu leAjax Hotspurs lizadibana lele Kasmine ngaseChristian ngehola lechumilambili. Ukuthi emini ngehola lesithathu kudlale iqembu leArnel leToronto enkundleni efayinayo. Iqembu leMainline lizanqikelana lele Magomo ngaseDingmuzi ngasePlumtree. Ukuthi iqembu leMotomoto lizadlala lelesiwe enkundleni yempumalanga ngasewange. Iqembu leZPC Wange lona lizahlaba ikhefu kulimpela viki. Kolunye udaba olumelana nomdlalo wenguqu imidlalo yesigaba seCastlaga Premier Soccer League ingena kuviki yethoba munemunye kulimpela viki, njalo amaqembu azadlala ngokulandelayo. Kusasa ngomgqibelo, iqembu leChicken lizemukela eleBlack Rhinos ngaseLuveve. Iqembu leRentals lizadlala leleChapungu ngaseNational Sports Stadium. Iqembu leYata lizatshana leleFC Platinum ngaseRufaro. Ukuthi iqembu leZPC Kariba lizadlala leleManyika Diamonds ngasenyamunga. Ngensonto, iqembu leTriangle lizadlala lelebulawayo Chiefs ngaseGibo. Iqembu leMushwane Stars lizadlala leHarare City ngaseNational Sports Stadium. Iqembu leWange lizemukela leCapes United ngaseColliery. Iqembu leDynamo lizadlala leNkezi Platinum ngaseRufaro. Ukuthi iqembu leHighlanders lizanqikelana leTel 1 ngasePapa Fields. Ngimele iStudio 7 ngokulawayo nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Umbukiso wabasomabhizimusi lo ukuzile basiza kwabeZimbabwe asebehlala kwelemelika owezim expo owalonyaka oka 2019 uqale lamhlanje edolobheni leChicago. UGibbs Dube owestudio 7 ukhona ngale eChicago embukisweni lo. Wothi sizwe ukuthi kumi njani khona ngale. Gibbs, siyakwamukela kuhlelo lethu.
Yebo PJ, kunjani?
Ya, hayi nyaphila. Ngamafitshane uthi fahla-fahla, kwenzakalani ngapha?
Ye, kona manje PJ okwenzakalayo ukuthi umbukiso lo usuqalisile kulabantu nje abayingcosana abafike lapha embukisweni. Abanye bafike ekuseni bebedinga ama-passport lama-birth certificates. Abanye lokho bebuya sibili bezedinga ama-birth certificates lama-passport, njalo bathakazelile ukuthi bathola khonapha. Okwakwenzakala futhi emini yantambama kuzaba-ke le business expo yabo eyabe lapho-ke kulo mhlangano bekhuluma beqoqisana ngezamabhizimusi. Kuthi-ke sokuntambama selimathunzi kuyabe sekule Clash of the DJs, ukuthi o-DJ babe kushaya sibili umculo okumangalisayo lapha. Siyabona-ke sokuya kuthi-ke ebusuku kwangikhona kube sokugidwa-ke kuyabe ngazani kule mcimbi emningi kakhulu DJ.
Ye, sebebuyile awosomabhizimusi ukuthi bazongena lo mhlangano?
Ye, sebebuyile sibili osomabhizimusi abaningi, kodwa ke bebelokhu besalungisele ukuthi baye khona ngale enkundleni lapha abafaka khona impahla yabo. So ke sebeqalisile sekuthi bayibuthelele lapho kumele bekhona. Kodwa ke sibili ntambama kufika kuma-4 khonapho bona zani-ke babe sebefakile impahla yabo eningi. Kodwa eningi yakhona iyafaka kusasa. Kuthi ke lamhlanje babe xoxisana sibili bendikana amacebo e-business ukuthi kambe wena xa ulecebo lakho ngitshela ukuthi singenzani ukuthi sijuduke sonke.
Kulabavele eZimbabwe?
Abavele eZimbabwe siyabona ukuthi kulo jazz signal uvele ngijayisane laye nje khonapha emnyango sanda ukufika. Kukhanya ngazani-ke uzabuyezehlabela sibili okuzwayo. Kodwa-ke abavela kukhulumende kuthiwa lo nyaka behlulekile ukubuya kumbukiso lo. Okunye kwakhona bathi kwenziwa yimali, ukuthi imali ngazani-ke iyasilela. So-ke kodwa-ke zingathi-ke abakhona kakhulu abanye ngabavela eCanada, kuzobuya-ke abanye abavela khonapha kwele Melika, kukhangelele ukuthi kulabanye abazavela kwele Bhrithani.
Yebo, hayi siyabonga kakhulu, sizaphinda sikuthinte kusasa sizokuthi uhamba njani kanye-ke la ku-live talk engxenye.
Hayi kulungile kakhulu PJ, siyabonga.
Kulungile. Uhlelo Woza Friday livikisi lomculo wengoma zomdumo o-hip hop usiza lobuhle Nkomo odume ngegama lokuthi Mrs. K, yena-ke ecula ekobulawayo. Asizweni ixoxa lomsakazi we-Studio 7 u-Ezra Jesus Fanda.
She's fine, she's pretty, she's fine. Usedume okwamagama kututhi zathunqa osizalo obuhle ngomculo wakhe awubiza huha bangene mfana kankomo
owabemuhle ibizo lami lokuhlabela umsizi K elilibizo engaliphiwa ngabangani bami esakhula sonke nemagwegwe ngikhula ngafunda eMthimkhulu Primary School esemagwegwe West lapho engihlala khona ngase ngisiyafunda iSecondary School yami eSizane High School nasuka lapha ke ngaqedisela eSt Bernard's High School emveni kwalokho ngase ngisiya eSouth Africa ukuyayenza degree lami.
Ungatholakali kwemisebenzi eZimbabwe kwenza umsizi K angene kwezomculo.
Ezomculo zona ngaziqalisa ngomnyaka ka-2010 lapho engarekhoda khona ingoma yami yokuqala ebizwa ngokuthiwa Recognition. Emveni sengihlangene lomnye umfowethu onguproducer owakuthiwa nguVirus. Onguye owangiproducela ingoma yami yokuqala. Ngase ngihamba-ke ngarekhoda estudio kwakuthiwa i-Royal Sound, the sound engineer okuthiwa nguVusa. Ilama-albhamu amabili ubazovuma engalikhipha ngo-2017 ngo-November. Elesibili ubashiselwa ophumelelo nyaka nje 2019 kunyanga le edlulileyo u-April.
Okankomo uke wasebenza labanye bepheka umculo kodwa okwamanje usezimele yedwa.
Ngo-2014 ke yikho lapha engathatha khona isinqumo sokuzenzela ezami ingoma. Ngasebenza ke lapho kakhulu lo bhuti Joe Maseko lo osewedlulayo onguye owangincedisa ukuba ngikhule ngibe ngumhlabeleli lo enginguye lamhlanje. Abantu umculo wami bawamkela kahle kakhulu sibili. Ngibona lento kungenxa yokuthi lo mculo engiwenzayo uhlanganisa le i-hip hop lo mculo wakithi lo we-Africa wakithi lo wethu thina singabantu.
Mlayezo bani owawuthiyela abalaleli bomsakazo we-Studio 7 mfana kankomo.
Ngicela kuphela ukuba bengisekele bewuthenge lo mculo njalo bebuye emadilini bezosibona sibaphakulela ukudla kwamehlo. Umculo wami uyatholakala ebulenjini ku-internet ukhona kubo iTunes, Spotify, Amazon, YouTube, Tidal kanye le-Apple Music. Ku-social media mina ngingumsizi K ku-Facebook, ku-Instagram msizi K njalo ku-Twitter.
Ingoma, ingoma, yothando, bathi kwabo wagwala.
Uyahlakaza, uthinta ngaphakathi, yiwo phela umdume we uha. Okamsizi K, usiza lobuhle inkomo phela. Onguye besilaye kuhlelo, Foza, Oza Friday. Mpela viki emnandi, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Uwe my darling, umhlobo wenkomo zami. If I show you my heart, would I be making a mistake? And if I told you I love you, would you say it back? La pago en estande, I don't want to lie.
Siyambonga ke uEzra Jesus Banda ngokusinika ke uhlelo Woza Friday lapho kade kuhamba ke lo mfana lo othiwa uMsizi K lengoma zakhe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa oselivalelisa ngisithi libe lempela sonto elichukela nguPraxidus Jeremiah. Ngizolichiya ke ukuthi lilalele uhlelo Live Talk. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.